Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 5/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izvi kumuchirongwa chanhasi. Umwe murume anonzi akatuka vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna 2000 ari kupinda mudare redzimhosva nhasi. Masangano yevakaremara munyika ari kusangana muHarare. America iri pakati pekupemberera zuva rorusununguko rwayo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaive sachigaro webato reMPC mudunhu reMashonaland Central vaGodfrey Chimombe vari kutarisirwa kumira pamberi pedare rebhindura Magistrate Scott nhasi mangwanani. VaChimombe vari kupomerwa mhosva yekutuka kana kuzvidza vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna 2000. Magwaro ekuzivisa vaChimombe nezvemhosva iyi akabva kumapurisa anoti nemusi wa musi wa 6 kukadzi 2000 munhandare yepfura kuMount Darwin, vaChimombe vakatuka mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vachiti chihurumende chavaMugabe chaive chihurumende chembavha, uyewo kuti ivo vaMugabe vaive neropa mumaoko sezvo vakauraya vanhu vakawanda. Mutauriri wesangano remagweta ari kumirira vaChimombe reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vanoti vaChimombe vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Magwete adu anenge ari kubhindura Major Coast kwaari kunomirira waGodfrey Chimombe wamataura wakapirwa matamanesi ekuti vauye kunomira pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekutuka kana kuzvidza vaMugabe vaimbo vamutungamiri wenyika yeZimbabwe. Pamasamanesi avakapiwa takaona kuti vari kunzi vakatuka vaMugabe vachivapa mhosva yekuti vanga vakakonzeresa kurayiwa kwevanhu makore akawanda apfuura uye zvavai vati vanga vatadza kutonga nyika. Saka zvinhu zvakanzi zvakaitika mugore rekuma2000.
Pane kutsanangurwawo here kwekuti sei nyaya iyi yazomuka iye zvino tichiona kuti kwatove nemakore anosvika gumi nemapfumbamwe 19?
Hatisati takwanisa kuwana tsananguro iyoyo. Gwaro ratakangowana ndere masamane sirori, asi ndinomira kuti magwete acho paachanomira kare achakwanisa kubvunzawo iyo maprosecuta vana vamuchushusa vakunzwa kuti nemhaka yai nhasi unota muna 2019 muri kuunza nyaya yekuti waChimombe wakatuka waMugabe wachipuwa mhosva yekuti akautonga nyika. Takaonawo kuti munana 2017 November vanova ZANU-PF vakapasa matano yekuti vatadza kutonga nyika. Saka zvichiti kushamisawo kuti ko zvinhu zviri kubva kupi kwese.
Saka ivo vaChimombe vari kuti nezvipomerwa izvi
vaChimombe mhosva vari kuiramba, vari kuiramba zvikuru. Ndo mashoko avakatarisira kutaura kuudza mutongi kuti mhosva vari kuiramba. VaChimombe vanonge vanozikanwa zvikuru munyaya dzavo dzematongerwo enyika kuMashonaland Central. Mukatarisa mukacheka profaira yavo munoona vanga vambori nechidanho chihombe hombe kune nyaya dzematongerwo enyika ikoko. VaChimombe mukatarisa munhu akambochallenger waNicholas Gotje kushamba uko kwaimbo waMP waZANU-PF kunzvimbo iyoyo vari kuramba mhosvayo. Asi vaChimombe vanenge vari kuchemwa vachiti kutargetwa kukaunti wakateyiwa semunhu anenge anoita mabasa anoita ikoko.
Tiri kuona kuti svondo rapera, kune vamwe vakamiswa pamberi pematare vachipomerwawo kutuka vamunangagwa. Munoti nezviri kuitwa izvi?
Zvino zviri kutishungurudza zvikuru, zviri kutitadzisa kuti tizive kuti nyika iyi iri kufamba sei, iri kuendepi, iri kubva kupi ichienda kupi. Taifunga kuti nyika iyi yanga yabva kuSodoma neGomora zvaiitika kumakore avaMugabe Tishifungwa wadi ya kupinda mataka wendiswa morgunzi msecond republic and new dispensation. Anitiru kuona kute tuengeta raba kitu kusudu malengu mbora. Tumtona kwa maita kurushinga kwa rama mtawinu kune wa kapomiru wa mwosaya kutuka wa mnangaza. Kuyeze kundidura kuna kambu la wangawiku wapra mpendo wa kapomiru wa futu mwosaya kutuka wa mnangaza. Kwa wale polytechnic patikoro chewa napa. Kana mtijisi akapuwa mosa kunza kazi tuka minangaza akandika pesi yake pasi ya chuga msu jangari mkuti asfara nazo faka kazi yukuti kirimu yu dispensation ele kazi tichiri edu kunye kama ya igara wa mkadekari.
Abo vanga wari mtauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira ya mafunda vari parunare muharare na jonga kande miri we Studio 7. Masangano eva kare mara munyika arikusangana paHarare International Conference Center kumusangano wemazuva maviri wakatanga nezuro uchipera nhasi. Musangano uyu urikutungamirwa nechipanga mazano munyaya dzezvakare mara muofisi yomutungamiri wenyika vaJoshua Malinga. Vachiparura musangano uyu vaMalinga vakati vakare mara vanofanirawo kupiwa mikana yakainzana nevamwe. Masangano aya anoti anodawo kuti panyaya dzose dzemunyika vagare padare kwete kuti vanenge vachivhiiswa mbudzi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzematsi kana kuti vasinganzwe uyevo vasingakwanise kutaura, Red Deaf Zimbabwe Trust, muzvare Barbara Nyangaira.
Musangano watiri kuita uri kufamba zvakanaka chose. Tiri kusangana vatungamiriri vemapoka akasiyana siyana evanoona nezvevanhu vane urema tichikurukura. Takakomberedzwa nemumiririri wevakaremara ari muofisi ya president, national advisor wedisability issues in the office of the president, vanoitwa vavo vaJoshua Malinga. Takabatana pamwe chete kuti tiunze vatungamiriri vakasiyana siyana vari vemapoka akasiyana siyana kuti tikurukure pamusoro pehurukuro dziri kuda kuitwa neNational Peace and Reconciliation Commission. Yakaparura iro chirongwa chehurukuro, kwete hurukuro dzezvematongerwo enyika, aiwa, but hurukuro dzavakaparura vachiti vanhu vemuZimbabwe tiri kuda kuti timbotaurirane. Saka takaona kuti mapoka akasiyana siyana akanga atombosangana, vemachechi vakasangana vakakurukura, vemamwe vecivil society vakasangana vakakurukura kuti ndezvipi zvatingada kuti zvibude muhurukuro idzi. Saka takaona kuti hapana vemapoka evanomirira vanhu vakaremara, hapana vakambenge vaungana kuti vakurukure. Saka takabva tatisi aiwaka, vanhu vakaremara vanoitawo 10-15% yepopulation yenyika yedu, saka vane zvavanodawo kuti zvibudewo muhurukuro idzi.
Saka zvii zviri kubuda pamusangano?
Taona kuti zvizhinji zvabuda muhurukuro dzedu ndezvekuti tiri kuona kuti kazhinji kacho tiri kutaura nezvekumiririrwa kuti mumakomisheni mazhinji havasi kutora vanhu vakaremara pavanopinza vanhu mabasa. Saka naizvozvo kazhinji kacho kana usipo unokanganwika. Semadzimai takaona kuti madzimai pavakati aiwa 50-50, nyangwe ikazazoita 50 zvayo, asi vanenge vari kukuma30 ikoko kuma20. Saka tinoona kuti zvimwe chete izvo ndozvinoda kuti ikodzero dzako dzimiriririrwe unge uripowo patafura uchikurukura nezvazvo.
Mune chivimbo here chekuti zvimwe zvamuri kutaura izvi zvinotambirwa?
Ndinofunga zvikuru zvinotambirwa chose, nokuti hurukuro idzi dziri kuitwa maringe nebumbiro redu remutemo renyika yose, rinotaura kuti aiwaka vanhu vakaremara vane kodzero dzavowo kubatirana nevamwe panyaya dzose dzinenge dzichiitika munyika. Saka hatidi kukanganwa kuti tine bumbiro remutemo, uyezve Zimbabwe yakasaina iyo iyaya inonzi Covenant on the Rights of Persons with Disabilities. Bepa irora yakasaina rinorikumikidza kuti iite zvimwe zvinhu pamusoro pekodzero dzevanhu vakaremara. Zvakawanda zviripo, masustainable development goals atinawo anotiwo musasiye vamwe kumashure. Saka zvinoreva kuti panyaya dzose dzekubatsirana pamwe chete dzekuita hurukuro idzodzidzi kunyanya, kati kurukurei tese tichirangarirawo kuti vanhu vakaremara vane zvavari kudawo kukurukura nezvazvo nyaya dzemabasa, nyaya dzekuti pakaita mhirizhonga munyika. Mhirizhonga inokonzeresa kuremara, mhirizhonga inobata vakaremara kunyanya kupfuura vasina kuremara, nokuti dzimwe nguva vanobatwa nemhirizhonga havagoni kumhanya, havagoni kutiza, dzimwe nguva havaone kuti paita mhirizhonga, dzimwe nguva havazinzwi kuti pane mhirizhonga yaitika. Asi tinongoona kuti zvizhinji zvacho zvinoita kuti vanhu vakaremara panoita mhirizhonga pese ndivo vanobatwa zvikuru nayo.
Mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzematsi kana kuti vasinganzwe, Red Deaf Zimbabwe Trust, Muzvare Barbara Nyanga iri vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuZimbabwe Independent mune nyaya pamusoro peZimbabwe iyo isiri kusaina gwaro reUnited Nations rinorambidza kushungurudzwa kwevanhu. MuHerald mune nyaya pamusoro pekutsva kwaita Yada Hotel yamufundisi Walter Magaya kuWaterfalls. MuHerald mekare mune nyaya inoti vaimbove gurukota rehurumende vaIgnatius Chombo vakapinzwa mudare rezimosva nezuro vachinzi vakatengesa imba yehurumende zvisiri pamutemo. MuFinancial Gazette nyanzvi mune zvemari nehupfumi dzinoti mitengo yezvinhu ichakwira zvakanyanya muchinguva chipfupi chiri kuuya. MuChronicle mune nyaya inoti vanhu gumi vakakuvara mushure mekunge extra city bus rakabuda mumugwagwa kushangani nezuro. Mubepanhau irizve mune nyaya inoti zvirimwa zvichadzikira gore rino. New Zimbabwe inoti mutevedzeri vanesolchamisa vatendai biti vanoti kupa kwakaita hurumende Zimbabwe Anti-Corruption Commission masimba okusunga vanoita zvouori hazvisi pamutemo. Yasvika nguva yenyu vateereri yamunotipa zvamunofunga muchizvitaurira mega.
Makadini paStudio 7 vana mukoma Jonga, vana Blessing, vana Natano Noka, vana Mudara Mike. Aindoitwa zvangu Victor Marimira ndiri kuSouth Africa muMafikeng. Chinhu chandinoda kutaura according situation yave munyika yeZimbabwe ndechekuti zvaoma. Ende zvaomesesa. Vanogona kuti vari kugona vachiisa mazim dollar, vachiisa zvavanoisa izvi. Pati chandoziva ngu chishona chinotaura kuti kuombererwa kwenhunzi ndiko kufa kwayo. Apa pazvabuda pachena kuti nyika vaikoniwa. Saka nyaya yatakungokurudzira save kukumbira kuti pachiitwa nhaurirano dzinenge dzine vayananisi vanobva kunze. Zvagara mumusha chemu chemu. Mukakonana. Mutongani muri baba namai chete. Munotoenda kwavasawira pa next door. Ndiko munonoyananiswa ikoko. Saka izvinhu zvakurwadza izvi. Upenyu hauchaita. Upenyu hwanyanyowo masterek. Saka dai zvanga zvichibvira, ini ndinongokurudzira kuti ngavataurirane nyika yoinda mberi. Pasave neanozvitundumadza, pasave neanoti ndini. Vaitinzwira pamuviri tsvimbo yaro vadapi.
Mangwana nakanaka kuStudio 7. Makadii vana mukoma Jonga mese nevamwe. Nasisi Marvelous. Makadii ikoko. Ndarwadziwa zvokuti nekunzwa kuti kune vamwe vabereki vanongosiya vana. Havatorere vana mabhethi. Ongosiya, ongoenda. Zvikuru avo ambuya avo vane rudo avo. Vakasirwa muzukuru kubva ari mudiki. Izvo zvatoo grade 1. Vachingochengeta vabereki vake vanzi vakaenda Jone havazive kana kutumira mwana kana kufonera ombuya avo kana kufona vachidzwa kuti mwana ari sei. Dai hurumende yangu vabatsirawo ambuya avo vaonawo bhethi remwana vechikoro kuti aenderere mberi nechikoro. Mbuya avo vane rudo zvokuti dai vangu vabatsirawo chokwadi vari kuchengeta uyu muzukuru. Nevamwe vesewo vasina mabhethi dai hurumende yangu nzwisisawo zvichemo zvevanhu ivavo vakwanisa kuvapawo mabhethi vana vaendewo kuchikoro. Ndini mai mhofu kupita Marisberg.
Masura sei vashamarari veStudio 7. Ini ndinonzi Madimbe, ndiri kutaura ndiri kuno kuJohannesburg kuCampton Park. Iyi nyaya iri kunzi maoveti anofanira kuti awedzerwe mari yawo yemudya ndigere. Ini handioni batsiro yacho kunyange zvangu ndiri munhu asina kuenda kuchikoro, asi pakufunga ndinonyatsokuona kuti dambudziko ratakambotarisana naro iri rakazotisvitsa pana 2008 inyaya yamaoveti akapiwa ma50,000. Ndo zvakaita kuti kunyange hurumende iripo yava munangagwa iti iyo nhasi iri kuda kuchinja kuti iuise mari iyi mari yezimudhola. Inyaya kuti vanoda kuprinda mari yekupa maoveti aya, ndo urongwa huripo, hapana zvimwe zvinhu zvavanoda kuita. Vanhu avo, hurumende iyo haina shungu nevanhu, ine shungu nevanhu vayo vainoti maoveti. Tikada kunyatsotaura chokwadi chokwadi chaizvo, hapasina maoveti ari kurarama. Maoveti wose akapera kufa. Vanhu vose vatikati tivatore tivainterview vanozviti maoveti, hapana kana mumwe zvake anoziva kana kuti akarwa hondo yerusununguko. Vanhu ivo vaya vaya havana kana nhoroondo yavanayo ndiye kuda kuparadza nyika. Nohwanda vakabatirira pazita rekuti ZANU PF, havane nenyaya kuinda. Ikozvo ndiri kutambura kuti nyika haina mafuta. Maticha ari kudzidzisa vana vavo, anoti anoda kunyaradzo iriko. Ngavaende, handiri vari kutambisiwa mari, ngavaende vanojoina nyaradzo. Komusivhu Sevhani wamuri kutaura ticha ari kudzidzisa vana vavo, ari kutadza kubhadhara nyaradzo, ari kuzvibhadharira nyaradzo wani, achipiwa 200 bond iyo yamuri kutaura kana TGS ari kubhadhara nemari iyoyo shoma shoma. Ine ndakatarisa zvangu ndinotatsanangura ndini, ayo amunoti maoveti aya nezano PF, zvinhu zvimwe chete kuwedzera mari kuri kuda kuitwa. Hakuda kuti varambe vachiomesa musoro vachida kuti nyika ife. Mungaitarisa nyika ina makomba, vakapiwa mari vakatengera mombe makabheji nokusafunga. Iko zvinezvi ndo vanhu vamwe chete zvevavo futi vakuti vada mari, vada mari dze. Ngavasiwe vakadero avo timbogadzirisa nyika. Katagadzirisa nyika, munovaona vagunanzvira zvigumu vakukokota uchi hwenyika kurimo. Iko zvino vane nzara, ndosaka muchi vachitambura vachidero. Asi pari kubva dambudziko, havasi kuona kuti vari kubva dambudziko rubva pahurumende yamunangagwa iyo yakati atakeover kuhurumende yamugabe.
Pamusoro wevateereri vestudio 7, ndini wenyu mumwoyo Ngoni Dzashe, ndiri kuno hangu kusouth africa kwandinogara ndichishanda. Ndakabva munyika yekusungwa yekutambudzika, nyika yezhara. Ndagwadzwa mwoyo nokufara kuti kana zviri izvo chaizvo chaizvo zvichaitiwa nezati sokuporomesa kwainoita ichiti yapiwa menzino okuti irume huri hwose hunoitika munyika yezimbabwe, handiovimba zvimwe zvinhu zvichasara zvavanani. Asi kana vakaita samaitiro avo okuti ivo vanopedzisira vazvibvisa meno, vosara vasisina meno, zvoreva kuti iko kwavakananga vanenge vasingakuzivi. Kana uri anti-corruption unofanira kumira nezvekuti huri husaitika mukati menyika. Choro mari dzinoitwa mukati menyika ndiko kuti dziwane usimba hwokushanda kana pasina macorruption akawanda anenge achiitika. Ndovimba kuti vachabata basa sezvazvakafanira.
Vashamariri, mwaswara sei mhuri yeZimbabwe? Tinomutendai ngekuti pai zvinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Tinopa kutenda tiri uno kunze kwenyika, tinozwa Zimbabwe yane mari. Inoshanda here mari yacho? Tinokumbirwa kuzwa chokwadi kuti inoshanda here. Ishande, zvisazotidhanisa mangwana. Mhuri yeZimbabwe, tatenda.
Mwakadii vashamariri vestudio 7? Indinoitwa Simba Rasha, ndiri kuWitbank. Munhu vanoti vachirumanza apedza kutaura apa izvozvi achiti masoja nemapurisa vanovengwa, ngaitewo somubereki please achitorawo vanhu sevanhu. Nekuti ini chandoziva ndechekuti munhu anovengerwa mabasa, bcause masoja nemapurisa vari kupinda nezvematongerwo enyika zvavasingafaniri kupinda, vachiita zvinhu zvisina kufanira kuita. Masoja akauraya vanhu kuita sokuti vanhu vari pahondo ivo vari kuratidzira zvavasiri kufara nazvo. Ngavaite sababa please vachirumanzo nevamwe vavo veZANU PF vanotaura zvinhu zvisingaiti. Tiri vanhuwo vakaenda kuzvikoro vanogona kuziva chakanaka nechakaipa izvo. Ngavationewo sevanhu, ndatenda.
Ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318. Tinokumbira kuti mutaurise uyezve kuti mameseji enyu aite mapfupi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanoita makumi masere nevatatu vafira mumvura, vamwe vatatu vakararama mushure mekunge chikepe change chakavatakura chanyura mugungwa reMediterranean kumahombekombe kwenyika yeTunisia. Vanhu ava ndeve kuAfrica vanga vachienda kunotsvaka upoteri kuEurope mushure mekukwira chikepe ichi muguta reZuwara muLibya. Hurumende yeAmerica yatemera zvirango zvekufamba pachipangamazano chemutungamiriri weMalawi vaUladi Musa pamusoro peuori. America yatemeravo zvirango izvi pamudzimai wavaMusa. VaMusa vanopomerwa mhosva yeuori uye vakambosungwa neMalawi Anti-Corruption Bureau mugore ra2013. Muna 2017 vaMusa vakasungwazve vachinzi vakapa mapepa kuvanhu vekuBurundi neRwanda airatidza kuti zvizvarwa zvemuMalawi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakataura kuvanhu vakange vachipemberera zuva rerusununguko rwe4th of July. VaTrump vakarumidza mauto avo vachiti hapana mauto anodarika mauto eAmerica pasi pose.
Hello America, hello. The First Lady and I wish each and every one of you a happy Independence Day on this truly historic 4th of July. Today we come together as one nation with this very special salute to America. We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag, the brave men and women of the United States military.
Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakataura kuvanhu veAmerica zuro manheru pazuva rekupemberera zuva rakasununguka America. VaTrump havana kutaura zvematongerwo enyika asi vakarumbidza kushinga kwevanhu veAmerica vachiti kubva makoro ekurwira rusununguko kubva kuBritain kusvika nhasi, ramangwana reAmerica rakatakurwa pamapfudzi evarume nevakadzi vanozvipira kudzivirira America.
The faraway king would soon learn a timeless lesson about the people of this majestic land. Americans love our freedom, and no one will ever take it away from us.
VaTrump vakakurudzira vechidiki vachiti vane mukana wekupinda muchiuto, vachiti ibasa rinokudzikana zvikuru. Mukutaura kwavo kwese, VaTrump vakange vachirumbidza zvechiuto vachiti deno asiri mauto paidano pasina rusununguko nekuzvitonga kuzere.
Militiamen risk life and limb to secure American liberty and self-government. This evening we have witnessed the noble might of the warriors who continue that legacy. They guard our birthright with vigilance and fierce devotion to the flag and to our great country. Now we must go forward as a nation with that same unity of purpose. As long as we stay true to our cause, as long as we remember our great history, as long as we never, ever stop fighting for a better future, then there will be nothing that America cannot do.
VaTrump vakarumbidza America vachiti hapana nyika yakaita seAmerica. Vakaudza vanhu kuti vese vana venyika huru uye vese vane chinangwa chimwe chete.
As we gather this evening, in the joy of freedom, we remember that all share a truly extraordinary heritage. Together we are part of one of the greatest stories ever told, the story of America. It is the epic tale of a great nation whose people have risked everything for what they know is right and what they know is true. It is the chronicle of brave citizens who never give up on the dream of a better and brighter future. And it is the saga of 13 separate colonies that united to form the most just and virtuous republic ever conceived.
vaTrump vakati vanhu veAmerica havambofa vakakanganwa kuti ramangwana nderavo uye kuti vanhu vamwe chete vari kuda kuita chinhu chimwe chete.
Because we will never forget that we are Americans and the future belongs to us. The spirit of American independence will never fade, never fail, but will reign forever and ever and ever. So once more, to every citizen throughout our land, have a glorious Independence Day.
Nezuro America yakasvitsa makore mazana maviri nemakumi mana nematatu yabva mukutongwa neBritain. Mhemberero idzi dzakaredze kutangawo apo mauto eAmerica akafora achiratidza zvombo zvavo kuvanhu. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Vakomana vana manzwi anofadza zvikuru sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Murume anonzi akatuka vaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe mugore ra2000 ari kupinzwa mudare redzimhosva nhasi. Masangano evakaremara munyika ari kupedza musangano wavo muHarare nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC. Ndoti mosara zvakanaka.
So we see.